Izi zvataurwa nevazviti ndivo mutauriri mutsva weCCC vaPromise Mukwananzi apo vataura nevatori venhau nhasi masikati muHarare.
Mabaloti ana kusvika nenguva tichitaura dai sondikunzwa kuti kutana Glenora mabaloti akasvika na1 AM kusvika na2 nhasi vangu vachingovhota ine chekutarange rakapera nezuro vanafazi vaisa matafura vachinyepera vanhu vachisidzira vanhu pamapolling stations mapikicha chaivo emakandidati kunyanyanya emukuru wedu Advocate Nelson Chamisa yanga isina kujeka vaitoita maune vachiitira kuti paite confusion yekuzokwanisa kuzama kuti vabe zvinenge zvabuda musarudzo wokubudisa mari dzavo kunyepa.
Vamukwananzi vatiwo havakwanisi kubuda pachena padanho ravachatora vachiti vachazoita izvi mushure mekunge ZEC yazivisa bato rakakunda.
Saka mari dzavo dzachabuda ipapo tinofanira kuziva tese kuti haasi saka tichange tichiona kuti zvafamba sei. Hatingatauri zvakawanda navasarudzo vasatsati dzapera tichiri muprocess tichida kuti zvinhu zvifambe zvakanaka.
Asi sachigaro vezanupf mudunhu reHarare vaGoodwills Masimirembwa vati vanovimba nebasa riri kuitwa neZEC.
Asarudzo dzakaitwa murunyararo zvekuti mapepa akanonoka kuuya, izvo zvinowanikwa malogistic problems. Asi chakangonaka ndechekuti hapana kumbonzi mapepa hapo makumbovhota nearipo, so zvinhu zvakafamba zvakanaka.
Kugutsikana kwavamasimirembwa kunotsigirwa nemumwe mudzimai asina kuda kudomwa nezita rake.
Hachatirungusirungoda chete tirungusoda kuti patangoita noizi chete senyika yedu ine peace. Saizvozvizvi kuvhota vanhu vakavhota zvakanaka tizvabuda musarudzo izvozvo.
Asi sekuru Neva Mafuta vemuHarare vanoti havasi kufara zvachose nemaitirwo akaitwa sarudzo neZEC.
Ini ndakauya pano kafu ndichidzoka ndichidzokera ndichidzoka zvaiitika zvandizvokuti tinete. Saka it was actually a tactic yekuti tingase ikamure mavhoters mukati memacities aona apa pane 1000 voters maybe mukazoenda ipa munoona pane 500.
Hatina kukwanisa kunzwa divi reZEC sezvo vatauriri vayo sachigaro Justice Priscilla Chigumba vautoile Sly Kwana navaRodney Kiwa vanga vasiri kudavira mbozhanhare dzavo. Asi ZEC inogara ichiti haina divi rainorerekera mukuitwa kwesarudzo. Mukuru wesangano rinoongorora nyaya dzesarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa vanoti sarudzo dzegore rino mahumbwe chaiwo.
Tinotambira sarudzo dzabva kuitwa idzi dzesarudzo dzisina maturo zvachese. Ndofunga chiro chekutanga kuti tione sarudzo dzinoitwa mazuva maviri. Nyaya yatinyanya kutisuwisa inyaya yekushota kwaitwa maballot papers apo ZEC yanga ichitaura iyo kuti yakagadzirira sarudzo.
Vanoongorora sarudzo pamwe neveruzhinji vanoti sarudzo dzegore rino dzakavhiringwa nekushayikwa kwemapepa ekuvhotesa, kunonoka kuvhurwa kwenzvimbo dzekuvhotera pamwe nekushayikwa kwemazita evanhu mugwaro revavhoti. ZEC inotarisirwa kubuditsa akunda musarudzo yemutungamiri wenyika mukati memazuva mashanu kubva musi waitwa sarudzo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.